Ndafara kunzwa kuti vari kuita musangano wavo weTTH Summit wacho wekusimudzira kuvakwa kwemigwagwa nezvipatara nekusimbisa avo vechidiki kuti vawanewo masimba munyaya dzekuti nyika ibudirire. Zvinhu zvakanaka, asi pari zvino izvi nemamiriro akaita SADC ndotoona kunge vari kuita mhembero yebirthday remumwe munhu kukwine rufu. Rufu rwandinoreva zviri kuitika kunyika yedu. Sikutoriwo kumiramira kuda kuona kuti panga paine free and fair election here apa pakati pezanu PF neMDC avo vakutorongawo zvimwe, vakutofungawo zvimwe zvemabutterfly and all that. Zvangofanana nekuita research yemabutterfly vanhu vachifane nzara.
Saka sokuona kwenyu munoda kuti pafambiswe sei?
Dai ndaive mukuru weSADC ndingadai ndaongorora chii chiri kunetsa panyika iri paseri pedu iyo. Vamwe vedu tiri tose hatingachironga zvekuvakwa kweairport tichiziva kuti vamwe vanhu havana rugare, hazvina hunhu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuendawo pamusangano wekekutanga kubva zvavatora utungamiri hwenyika. Chamunofunga kuti vangatarisira kuwana kumusangano uyu chii? Chii chatinofunga kuti Zimbabwe ichawana pamusangano uyu?
Handione chava changosvikowana ikoko, nokuti iro idare revanhu vanongotsigira aripo iyeyo, nyange vachidzvinyirira vanhu, nyange vachiita sei, havana basa nazvo. Chavo kungoona chete kuti mutungamiri wenyika yakati auya havamuzoongorora. SADC chandiri kuishorera kunyanya ndechekuti haina basa nekugara kwevanhu murugare rwakanaka zvavanotaura pamapepa. Dai vachitanga vaongorora kuti vanhu vekunyika dzese dzatinadzo idzi vane rugare here mune zvavari kuita, sei tiri kuwana marefugees akawanda kudai? Asi vanhu vanowanikwa vaakutaura nyaya dzemabutterfly nenyaya dzekutovaka mugwagwa. Munovaka mugwagwa sei vanhu vasina rugare?
Ini sokuona kwenyu munoona sekuti SADC haina zvizhinji zvainobatsira.
Sekuona kwangu pachangu ndakazvimirira ndega, ndinoti SADC hapana chainotibatsira. Kubva tichambudzika muna 2000 tichionesa moto nezanu PF, SADC yaingotarisa ichingotipedzerana iko. Vanongotaura kuti tinoshora zvakati, tinoshora kutemana nematemo, tinoshora kurovana, asi kuti iwanikwe ichibatsirawo kunyatsoona kuti zvinhu zvagadziriswa kana maelections acho, haina chainotibatsira SADC. Ndakambobvunza navo nevamwe kuti ingondiudzawo chinhu wani chatakabatsirwa neSADC kubva ichiuya after yanzi yaimbove iyo yainzi iyo frontline state. Ichiri frontline state yaibatsira, vakatibatsira kurwisa vavengi vakaenda. Yagotsara yotonga iyo manje vapachavo, hapana chaichatibatsira. Vanongotsigira varipo ivavo madictators iwayo, ndo zvainongogona. Vamugabe vaingotsigirwawo nenzira idzodzo.
Saka hapana chamuri kutarisira chinobva kuSADC?
Hapana chandinotombotarisira. Kungosvika vosangana vomhoresano vodya nyama dzavo dzehuku dzavanosvisvina vachirasa uku, vodya makeke vonana nemadzimai avo vonwa waini nedoro vodzokera kumba. Hapana chinofamba. Mitemo inosara ichiswa papepa haishandire munhu. Vanhu vari kumunyika kwetu havana chavari kuwana mune zvinhu zvakadai.
Kana tichitarisa mashandiro anoita SADC munharaunda yayo, munoona sekuti iri nani here pana mamwe masangano akafanana naiyo muAfrica?
SADC ndingatoiti ini ndaingaiita parengi ndo the west. Hapana chainobatsira vanhu zvavanotakunyatsonzwa. SADC kunyange vanhu vochema sei haitauri nemunhu, inotaura neadzvinyirira vanhu kuti atonge iyeyo. Ndekwainoenda ichobva yatotsigira nekupa makorokoto ikoko kuti vaone zvinonetsa munhu ari panze ari pabvu apa, haitaure nevanhu vakadaro. Udzvinyiriri ihwohwo hunowanikwa pachikuru, chingotiri kuremekedza vakuru, asi vachitokudzvinyirirai zvamunotoona, nokuti hapana chiri kubuda ipapo.
Hapana kana chimwe chete chamunofarawo takakwaniswa kuitwa neSADC kubva zvayaumbwa?
Yakangobatsirawo kungoti inongobhabhadzirawo varipo ivavo nekungotaurawo kuti nyika takabatana. Takabatana ndo mashoko avo iwayo. Kubatana tinobatana. Kukana zvinhu zvemunyika iyoyo zvisiri kufambirawo vanhu vari imomo, vanozochema nani kana nyika yacho vasingatombotaurawo nevamwe vanhuwo vari pasavo kuti zviri kumbofamba seko munyika yemaitanhuwo, maita mhirizhonga nehohwo. Vanhu vari kuita nakanyama kanyama munyika idzi, zviri kufamba sei havazvitarise. Vanongotarisa kunzwa kune iyeye wacho ari pamusoro wacho iyeyo. Saka kune munhuwo zvake anofamba panyika panze apa semi, ndinototi handiizivi ende haina chainondibatsira nacho.
Kana mukawana mukana wokutaura navakuru veSADC mungavaudza kuti chii?
Ndingavaudza kuti dai muchipinda munyika, mopinda muvanhu, monzwa nyaya chaidzo, kwete kuswera mumahotera ema28 floor muchinwa doro newaini ikoko musingazive zvamafambira. Fambirai zvinhu zvinoaffecta regional peace and development. zvobatsira kuti tese tiwanewo vhoti yakanaka, zvigarowo zveupenyu hwakanaka, kwete kungoramba vachiita mitemo mumapepa zvisingaitiki. Ngavaite mitemo inoshandira munhu wese, kubva kuna mbuya vari kumusha kusvika kune munhu ari kutaundi. Vanhu vari kutambudzika violence dzese kupiwa maelection havatarise izvo, vanototarisawo zvino vari mumahotera avo epamusoro iwayo kuti vachiona zviri kuitika pasi, hapana chavari kuongorora. Saka vanhu vari pasi havanotoona kuti sadhaki yacho hapanawo zviripo, ingoriwo zviitawo zvaro, but hapana chairi kubatsira munhuwo zvacho.